Nofumwa kuti zvinhu zvakafamba zvakanaka. Saposa ndeumwe wevanhu muANC vane nhoroondo yekukandira vanhu. Kazhinji kacho kanga kaitwa kurwisana nevarungu vanga vachazvosarira Gande apacho. Samaposa ndeumwe wevanhu vakashanda nesimba guru. Takamuona achinge ari muSouth Africa imomo achiungamirira nevamwe 49. Muna 94 ndiye akasarudzwa kuti amirwe ANC mukudika manegotiations kutaurirana kwebumbiro remutemo nemunyika imomo. Vanhu vazhinji vanofanira kuziva kuti kwaiti uku kuna Ramaphosa kuANC, uku kuvarungu kwanga kune Israel Meyer akashanda nesimba. Pane nguva yaaitofungidzirwa kuti aikwanisa kuita vice president weSouth Africa. Akazopinda vambeki iye kubva iye azoenda kumabhizi. Saka munhu ane nhoroondo yakakura mukushandira vanhu. Hazvirevi kuti iye Ramaphosa akatongokunda vese vamwe vanga vaanga achikondesa navo vakaita samaisosazana Lamini Zuma. Ngoti sarudzo zvaimuita vakasema mashumanani. Saka pamwe ene wavo pauiri aizongobudirira kuita president weyeni. Taimboona kuti fanga pachitongosarudzwa pakati pevanhu vaviri vanogonzeresa.
Munofunga kuti kutungamira kwavaRamaphosa kuchachinja madzidzirano eZimbabwe neSouth Africa here?
Hapana mutsauko pakati pekuti ndivaRamaphosa here kana kuti ndivaZuma kana kuti ndivaMbeki kana paizoita maisosazana Dlamini. Kune vamwe vanhu vanotaridza vashanda nyaya dzezvematongerwo enyika vachinyepera vanhu kuti vakapinda Ramaphosa zvinosiyana nepanga paina Zuma zvinosiyana aiyo. Tiripo pakati peZimbabwe neSouth Africa ukama hwenyika mbiridzi hazvinyanyi kuzoafektwa nekuti ndiani anotungamirira nyika iyi. Zvakangofanana nekuti muno muZimbabwe ivavo panga paina president Mugabe. Saka ukatora zvichinji ukama hweSouth Africa neZimbabwe ndo zvichangoramba zvakadaro. Saka ini pane chinhu chinochinja sereki pachangoramba pechingoombwa ukama. Chandiona chakapinda kunaka chavangangokurudzira chaingokurudzirwawo nemamwe mapresidentndeke kuti muZimbabwe muno mugara pachingasarodzo ngadzingofamba nezvakanaka. Asiwo sezvamanga muchiona kuti ANC ine ukama nezanupf even handava vaRamaphosa hazvifani kuti ANC inotanga yangu yaakutuka zanupf aiwo vacharavakuteta maushamwari wavo.